Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth change chichanya munyika chinoti chasangana, chinoti vanhu vose vachasangana navo vari kuti Zimbabwe ngaidzoswe mugungano rayakabuda iri. Vaimbova makurukota ehurumende vaJonathan Moyo navaPatrick Zhuwao avo vari muhupoteri vakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU PF nekumbokurudzira kuti ribviswe panyanga. Varimi vochema-chema kuti mbeu yepfumvunza yavari kupiwa kubva kuhurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova makurukota ehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Zhuwao avo vari muhupoteri vanyorera tsamba kunhengo dzebato reZANU PF vachikumbira ruregerero nezvavaimbotaura zvekuti ZANU PF iparadzwe nekubviswa pachigaro. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti vaviri ava havana kutumira tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kubato reZANU PF sezviri kutaurwa nevamwe, asi vangonyora tsamba iyi kuruzhinji vakanangana zvikuru nevatsigiri vebato reZANU PF. Vaviri ava vainge vari muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasati vapidigurwa nemauto muna 2017. Asi mushure memashoko avaZhuwao navaMoyo aya, bato reZANU PF rinoti pane mukana wekuti richavatambira ndokunge vasvitsa tsamba kubato vachikumbira ruregerero. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezvoburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukota raiona nezvevechibiki vaPatrick Zhuwao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira ruregerero kuZANU PF nenhengo dzayo zvitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburitswa padande mutande reTwitter navaMoyo. Vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika. Vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzi, idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. VaMoyo navaZhuwao vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo. Taedza kubata munyoro anoona nezvemitemo muZANU PF vaPaul Mangwana vakatitaure nemutauriri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudayira nhare dzavo, asi mushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harisati ratambira tsamba iyi.
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti ongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri ava vaZhuwao namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei, asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachitiwo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza2018. Hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano.
VaMugwadi vati vaMoyo navaZhuwao havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano, kunyange hazvo vachitipa nemukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo.
Chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira, asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanodaivo.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato reTripleC vaOsalosiziva vati vanga vari parwendo vakatitaure nemukuru wavo muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Mwoyo yavo ichiri kuZANU-PF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANU-PF mushure mekunge vamugabe vatandaniswa.
Vamukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navamoyo navazhowawo kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vamugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANU-PF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uye zvekwakuri kurwadziwa nezvakaitika muna 2017. Asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Siwangile Mugijima vati tsamba yavamoyo navazhowawo iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANU-PF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections, noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivava. Chechipiri, anogona kunge vari kuda kuuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazofaita kubvisa futi vhingirikini iyo ZANU-PF mupawo. Saka zviri paviri.
Vamoyo navazhowawo vakatiza munyika pamwe chete nevaimbo vagurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuwere, gurukota raiona nezvokushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavamugabe neMauto. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere avo vari kuSouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavamoyo navazhowawo iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. Vazhowawo vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nasi tiri kuenderera mberi nekupeta hurukuro yedu nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezvekupuwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachinzi ndivo vanotungamirira mapato anopikisa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitanga kuzeya nenyaya yemotokari dzakapuwa vaMonzora.
Ndakai ndikupei nhoroondo yacho because pane zvandakanga ndaitawo ini pazera rangu panotanga Second Republic. Pane chinyorwa chatakaita semaofficials tichipa vakuru muna 2018 tikati vakuru onai nyika ine tinotudirwo yakapasa mukana pakuti kune vanokwidza nevari kutonga yamunoti yapolarization iyoyi. Hamufungi kuti zvava zvakanaka here kuti tive nepfungwa ya leader of the opposition, anenge achitorwa sepati yehurumende sezvinoitika mune dzimwe nyika dzecommonwealth.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
It means kana paitaita institution ya leader of the opposition anenge achirekognizwa semunhu anenge achiuya pachinhano chechinhamba chechitatu kubva kumusorosoro sezvinoitika kune dzimwe nyika dzecommonwealth. But nokuda kuti ane chinhano ichocho ende anoonekwa sekunge ari pati wehurumende yange zvakaachikudzidza anopuhwa zvinhu zvinoenderana neofisi yaminista kubva kudzimba kumotikari vanomuchengeta nezvese zvakadaro. Ndo package inopuhwa chileader of the opposition. Nobva vakuru venyika vavhuya pfungwa iyoyo vakaitambira ndichida hangu kuti ndikutaurire chokwadi nekuda kwemaresults emuna 2018 munhu angade akavarura kuwana zvinhu izvozvo nekuda kwekuti akanga aita masits akawanda mupalamendi nemavhoti akawanda iye pachake achiteerera mukuru wenyika akahwina. Munhu angade akatanga kuenjoya mabenefits iwayo ndavachamisa. asazi nizo kuti vachamika vakaramba kurekonaiza marizao akanga abuda iwayo nomba pazoita kuti masplit mukati mavo nomba vaenda kumakosto vachibva vanoretwa ikoko kusvikira vamonzora vatora vanhu vakawanda vamonzora vachibva vatora vapedzisira vachiyo mukuru anga aina masita akawanda muparamendi and in the process vachibva vaita chiyuth of the opposition saka mabhenefiti avari kuwana vamonzora yavayaya ipackage yatakaagiriya nayo yatakati inofanira kupuwa leader weopposition and it doesn't matter kuti ndiani nhasi uno ndavamonzora mangwana hatizi kuti ndiani vanenge vari ani
saka pari zvino anenge aripo arikungopuwa motokari chete here kana kuti pane zvimwe
handisati ndaziva hangu nezvichiri kuti pakeji yachona iyo yakamira sei I think chaonekwa nevanhu imotikari chisina kuonekwa nevanhu mabasa ekushandira pamwe chete kwehurumende neopposition kufambisa mberi donzo renyika chisina kuonekwa nevanhu my dears anofambisa nyika ari kubva kuopposition achipinda mugovernment nekuti hatisiri pasarudzo chisina kuonekwa nevanhu kubatanidza vanhu vezimbabwe kwete kuti varambe vakangoita kunge masvambikongonya kutarisana kwavakarambana isi takabva kumaelections kudhara handiti so zvese izvozvo
ko vamwe vacharamba vanoti kazhinji zvese zvinoitwa nehurumende panenge paiswa mutemo wacho wekuti zviitwe sekuti panenge pachishandiswa mari iri kubva kuhomwe yehurumende kana kuti kutreasury izvozvo zvakaitwa here
zvese zvese zviri kuitwa pamutemo and chamungangoda kuziva ndechekuti kana tikange tisina mutemo unenge uri appropriate vakuru vane capacity kushandisana nezvimapresidential powers to create temporary laws dzine life span ye 6 months during which time a former law must be issued must then be processed through parliament
mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vachitaura vari parunare muharare vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mbeu yavari kupiwa pasi pechirongwa chehurumende chepfumvudza haisi kukwana uye vamwe vemapato anopikisa vari kunyimwa izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwagutu dzichiita nezaka nekumwewo vanoti vakangopuhwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri vawellington homba vemurayan rekwachikutuva kune mamwa vanoti vakapuhwa makapu asingakwani minda yavo
mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nokuti tikatarisa zvakaita mbhuku medu isu takapuwa ma50 maviri saka takaona kuti haitokwani nokuti pamunhu chaije takaitira nakapukapu
izvi zvatsinirwa navacosmas masvukume vekuwa29 kupikita south vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mukutenga mbeu inodhura
ndopatinoti pacho zvinosiririsa ukatarisa ward 4 yekubhikita south bereki vakakupa ma2kg pamusha wotibvunza kuti ko 2kg inonzi chisei
hurumende iri kupawo varimi fertilizer asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuward 13 kubhikita west vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti TCC vari kunyimwa zvikwanisiro
mawadhi ose infact vari kutongotaura zvekuti TCC haikori vanoti hatiti vatsigiri veTCC maibvudziwawo yese havatibatsiri kunze kana mazotendeuka kuuya kuzanupf
mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobet musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura
dati tiri kupuwa vanhu vese kana munhu akadaro inyaya yekuti chigmv kwavo kudistrictars area kwavo hazvisati zvauya asi kwese vari kupuwa wat by wat government hapana pasiri kupa vanhu kapu basa redu ise nderechidhomeni harisi rematongerwo we are into agriculture
izvi zvatsinirwawo nasachigaro wezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika
isika
tato pa instruction kwa nilu msangano kuti wano mirida kushino kwe wano shande hukumende wa shande hukumende na makanzela na matipambo kwa wano itaju wano wano pa nikikiri kukua hedu takatu taura na uta tipi ndiri ingo ndia mdu nyo kwa mazitano wano nyora vaya kukua uupe u chunuketu kwa mdu kwa zimbeu ili kuya ndiye munu wose.
Asira masuku mevati ayamanyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima ruchikidzirwa nevatsigiri veZANU-PF.
Bene pa wadi 29 panapa vanhu vezano vakatoita mandiro ndeu yakabuda ku GMB hadzi mine kuti munhu wese ndata kuti vanhu vachipuwa ma ipaya kubviswa ma triple C members ese dzaini mbeu iyo yaifanira kuva ma triple C members kana tingangoti vagari vedu vaizopuwa vaiti masabhuku.
Vamwe vagari vekwachii vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku verizhinji vachishayiwa. Saga re 50kg fertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45. Saga re 50kg reyuriya rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti US$70. Kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti US$52 zvichisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu iri kutengeswa nemadhora makumi matatu pamakirogiramu gumi kana kuti US$30. Ndakamira Studio 7 Masungo, ndini Godfrey Mtimba.
Chikwata cheCommonwealth change chine nomwa munyika chinoti vose vachasangana navo vari kutenderana kuti Zimbabwe idzorwe mugungano renyika zhinji dzaive pasi peutongo weBritain idzi. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matano akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion is that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments they were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth charters and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the Charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the Constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemuCommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro reZimbabwe ra2013.
Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth, asi vakati inofanira kutevedza matanho mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika. Vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking, meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambisi Hapi avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano neCommonwealth vanoti Zimbabwe yatora matanho akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere, sarudzo dzakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the Commonwealth is considered on its merit. taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social, and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke mucommonwealth chiongorerwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichihidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano recommonwealth. Asi vati zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana tawirana pachedu. Hatingatauri nevamwe tisati tataurana pachedu. Zvanza zvinogezana. Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mekunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vasangana nhasi musangano wechimbi-chimbi kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBali, Indonesia. Musangano uyu wakokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ukapindwa nevatungamiri venyika dzeCanada, the European Commission, European Council, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain neBritain. Musangano uyu waitwa zvitevera kukandwa kwechombo muPoland pamuganhu neUkraine chikauraya vanhu vaviri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti havo havafunge kuti chombo ichi chakakandwa neRussia sezviri kutaurwa nevamwe. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutyairi wemagonyeti vaBernard Ndabambi, vanove mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira vatyairi vemagonyeti reUnited Truck Drivers Association muSouth Africa. VaNdabambi vanobva kugokwe mubhuku rekwa Ndabambi vachiberekwa nava Tichani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zvikunetsa panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richingatombosichakatomboitisa. Saka ndakasarudza kuti regedzai yangu chese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Ndakatanga ndatomboenda kuMozambique. Ndakaona kuti kuMozambique ndichaita dambudziko reiro mutauro aya Portuguese aindinetsa. Ndakadai varega ende ndokundogona kunzwa chisuduko. Hachindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita kuSouth Africa ndakasvika ndichityaira. Ndakambotanga ndamboona kusecurity ndisandawo zviva kuti ndotsvaka kuti maketa basa ndichinda kupi. So ndiri mutyairi.
Ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangoshanda mabasa akasiyana siyana akawanda wanda ekutungamira mumabasa umu kugadzira chimakanika, kuweredha nezvimwe zvakadaro zvangosiyana siyana. Asi muchidimbu ndakaita zvakasiyana siyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehopotere seni mukuziva kwangu, sekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakadai dzesedzo nedzimwe nguva. Asiwo sezvavo makamana sikuva zvandakasangana nazvo ini wopuwa mari ini yakasiyana neumwe wemuno. Zvinoteerera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown ukaita breakdown paya paunenge waitira breakdown nguva zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzaiona idzodzo dzinenge dziri dzipi senge KZN unoeza kuti hazvii zvekuti vamurungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo. Anofanira kukasira nekuti unenge usiri safe, you can be attacked at any time. Kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvokuti munhu wega wega chero wasangana naye murodi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mazuva ako anodamburwa, anytime iwe unogona kukuvadzwa, anytime mota dzaitosva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
South Africa baya kuya kuya kundakadiza zaka wanda kuti industry inofamba stores mzizo ndakatora ndikadiza o transport management zvino zvakadaro ndikazviona kuti ha zvino ita izvi shipping and forwarding ndikazvita okuna ndikazviona ndikatombotora zvinako zvidikidiki ndaona zvinoita izvi maforklift operator ndinanda kana nyimbo operator zvangu mai mabuzoza so ya ndakawadzidza zvakawanda ndikaona kuti kuindustry jaiko jaiko kune zvinhu zvakawanda zvokudzidza fanike scrape inobva yatasanurwa ndikuitwa ipo mishini ichiprocessa vanhu vachirarama vachinhonga pasi hakuna chinoraswa chimwe yandakazoona pano ndechekuti South Africa uko kune maorganization anobatsira vanhu zvokuti vanenge vasina mapasipoti nemapemiti vasina kwavanoshanda vane tunzvimbo twavo kusouth africa yese twavanoziva kuti apa tikaenda tinowana zvekudya musi wakati tikaenda panowana zvokudya musi wakati vane tunzvimbo twavo tokadaro ndakaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa pasa nepekurara panotopuhwa kumachechi nezvimwe zvakadaro ndakashamisikawo chose ndikuona kuti sevhisi iyi yakakosha iyi izvozvo zvakandifadza zvakandifadza chaiko onaiwa hapane kakurongeka handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndonga madona organizationsi kuti igovernment woka kuti in partnership negovernment or something but just that izvozvo zvakandifadza zvakandifadzawo chose.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana kumusha hatingati maproject. Imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha?
Ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha. Ndoshungu yandinayo. Ndiri kuzama kuti ndafinda kuti kuona zvakanaka naka kuti mumusha unei zvinobuda ndezvipi zvinoita ndezvipi zvakaoma nezvakareruka ndezvipi zvichinda takadaro.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaBernard Ndavambi vanove mutyairi wemagonyeti uye vari mumwe wevatungamiri vesangano reUnited Truck Drivers Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi makuru emutambo wenhabvu eFIFA World Cup 2022 ari kutanga nemusi wesvondo kuQatar. Mukugadzirira mitambo iyi vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Steven Magolis vanoti vakaona zvakakosha kuti vatange chirongwa chekupa veruzhinji mukana wekuti vaone mitambo pamaterevhizheni makuru avakaisa panzvimbo yekufarira muHarare inenge ichiratidzwa mitambo iyi paichatanga. VaMagolis vanotiwo vakagadzirira nzvimbo inonzi Steven Magolis Resort iyo inofa mhuri nevatsigiri venhabvu neveruzhinji mukana wekuti vaone mitambo vakasununguka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mukanganya uye weStudio 7.
Nzvimbo iyi iri kuWaterfalls muno muHarare kuHarare South. Nzvimbo iyi iri mukati neresoti yangu inonzi Steven Magolis Resort. Resoti yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo. Iri pa75 acres. Saka 75 acres idzo dzokuti dzizare mune zvakawanda. Tine madhamu mairi, mabhota anokuza imomo, tine mabhiza vanhu vachitasva, mazipline, giant swing, makanoes. Yoyo screen yataabatora yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara. Tine pool yatikatovhura musi weSaturday ine 600 square meters and ine masize anobva muchikomo soachidzika akareba. Tine inonzi virtual reality simulator. Tine nzvimbo inoridzwa music vanhu vachiterera vachitya vachinwa zvavo pane stage iripo. Saka nyaya yebhora yes ndiyatikagadzira kuti vanhu vauye vachizoonavo bhora vachitya vachi inwa kuita sevari mustadium iyo iri pascreen vanenge vachiona zvichitoitika live.
Vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvine zvakamira sei?
Havabhadhari. Vakadzingana wapinda mukati, kupinda mukati ndokunobhadharwa. Ukangova mukati unongonoona nhabvu kana wakada kubuda uchidzoka unongoita uchibuda uchidzoka uchimbonotamba mizerere iyoyi nemamwe mabisa muchitasva wachidini. Ukangovada kudzoka ako kana wakada kumbonotya kunwa whatever unongoenda uchidzoka pasina anokuchacha.
Kupinda muresoti yenyumo kunotora mari yakawanda sei?
Kunoita $5 pamunhu mukuru, $3 pamwana muduku.
Saka munoona vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzire kuti chii?
Chichiri chinyowani zvatichiutarisa kuti vanhu vanouya. Zvinokurudzira kuti kana une vamwe ndo panonakidza bhora makawanda, ndosaka vanhu vachienda kustadium vachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe.
Avo vanga vari vaSteven Magolis vanhu vamuzvina bhizimisi vachitaura naMavelas Mukanganya uye vari parunare muHarare. Vateereri musakanganwe kuti Live Talk tichatarisa matambudziko ari kutarisana nevanodhiraivha magonyeti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kulwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla leZANU PF lithi usiphica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Zwawo abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatheli zindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso yeCommonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho kumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano esithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambisana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is related to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long. It's actually usually 30 days or something like that to be responses. And then after that, the country is invited to make a formal application. And after that, the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukuthi bangasakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele kuCommonwealth. Uthi kulezigaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
You were appraised of the significant strides government has made in entering civil and political rights of citizens through the alignment of laws, constitution, with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiwe abafana labemthwakazi Republic Party. Lo mmeli wezengeza West uJob Skala uthi uvumelana nokuba ele Zimbabwe libuyele kuCommonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU-PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga naye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi yiwumumo okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU-PF, kwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, ngakhangela even abantu jikelele, abantwana bakuyafunda emazweni nalawo kuyabayinqabela.
Ele Zimbabwe lasuka kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuye Robert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe ukhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ivandla lezanu-PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Zhuawu abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo. Bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Zhuawu balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngabakwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe wayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla lezanu-PF umnumzana Tafazi Kwamgwadi uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a preposition to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla lezanu-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni lezanu-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yezanu-PF inhlanganiso evumela umdonge isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesisikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola ayo, siyawuncoma kakhulu njalo sithi kona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke ezezanu-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho okuthiwa ngesiNgisi i-engagement ne-re-engagement.
Umoyo uZhuawu lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucelele G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sidney Sekeramayi angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loZhuawu, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu ngani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la usisidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loZhuawu, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lama-church abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngoba baphambanisana lutho ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhethwa ngudlakela. So utshengisele ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabala mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loZhuawu.
Siyakubona ukuthi abalani le-national governance, that's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, Nota izinto esavela sikhuluma ngazo kodwa namhla sebuyela but sina sithi akulento etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile sezi-escalate ama price ama commodities kuyadura akusela nhlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi uwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC
ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi laba bantu bengani abahlangani laye abazwanani ezintweni ade bezenza bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe bayasolana kuTwitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iphathi yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iyendawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyiqhiphla
akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesi nyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhanyi ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena kakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo, ikabili indaba le. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othe nqotshwe ukhetho kumbe othe sephumule wangumongameli ephendula njalo esithi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel kodwa bekuza uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But e-America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizizwa imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abona ngani engaphiwa ithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho luzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olufamba ngokudlula lolu ama-midterm elections. Abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-hand-picked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolo. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleni. Okuthengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube nguye njalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqini ubone kufanele ukuthi ahlakhulume khathesi ukuthi kukhetho luzayo yini enzamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abafisayo bese bedede lomuzi beqalise ukuzidawa ukuthi like ukubona ukuthi kodwa mina ngine edayini kuyimpilisana lo muntu ongangoTrump. So i-strategy asekufakile. Sizabona-ke ngokuya kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Kumbe ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala amlindileyo emakhothi lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola ekhothi.
Umnumzana Simbarashe Nemba Ware, intatheli izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa amarufinshi zinto amazenge okufulela, lamasofa, lamafridge, lembeda.
Yes, sizokuthola njalo ulama alarm. Yes, sizokuthola ulama alarm lokunya kusitshela ngakho.
Yes, ngibe security ama alarm system elama cameras sizokuthengisa konke khona lokho and even ama computer angkhona ukuthi ahambisana lama alarm. Siyakwazi ukukonnectela efonini yakho ukuthi lapho yabukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani kwishop yakho or engine yakho.
Akusitshela okuningi ngakhona kwenziwa njani khona?
Silemhlobohlobo etshiyeneyo eyama alarm system and cameras. Silama camera ahamba engu-8 ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha eSouth Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela engine yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko okungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho M7 manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami, but kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini yakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, singathi sifakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe le UK lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusitele ngokugcwelela.
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful, because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume bexhumane lawe kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02 067-217-9610. Yatholakala kuma namba lawo kuWhatsApp la kuma calls.
Unkosazana Patricia Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxe laye eseJohannesburg. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi, lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove More Majayivana, balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe loNyathi.
So exactly on November 2015, which I said, Zulu, intending to end in December, November 15.
Lomzukulu wakho yini uMajayivana uzanelisa ukuthi
kuye? lapho ke bemfuna ukukhatha ukuthi hayi yena yabe endaweni yakhe khona le ngasoza abuye eyabe esheya khona le America kodwa ke sisonke ngoba i-celebration sibelekela sonke bobulawa kuzaba umanyashi unina then iharare kuzabalo umfowabo emnendeni umaji ngoba ukuba le minyaka engu-60 le minyaka engu-70 banode job ikilile sibe kahle njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule sanqoke koloshe njengamasoni amalokhuzenile azaba ayiintoshindianekopenkilipabic i-reason ngaphandle ipabic yakhona ngamntu ebuya ezothiyela okhulu nabogogo isiko kodwa nari lihanta iziko njengoba kungamabhebethu so elizaletha amathetho lilethe iziko linika thina hhayi nikanokhulu nabogogo so obuya ezonika okhulu nabogogo kuzavunyelwa kodwa obuya ezojabula kubela ngoba funa abantu abaningi kakhulu into eyihlale incane aso sikhathi sokuzenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akula mali wenza-ke nama-corporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zithomisile sebili njalo le-3 d event management iza-provide amatishe bonke kulawa-continental baningi ngingaze ngibaqede
uyabe unini lowo mcimbi nyathi
eharare kumhlaka-3 December bobulawa mhlaka-10 December erishinda kungakumelele kumhlaka-17 December enekahluse ekhaya kumhlaka-27 December
u-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelaye eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama-rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama-rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabatshayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngqi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo kusukela ngomnyaka ka-2020. Umnumzana Nyasha Mugara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
Yeah, after I looked at it, that is Lama up in town 1 and 2. I'm a police trooper. But I got this old Monova. Since there is a company, PCT, Larry, City Transit, so I. So we know what it is.
Njalo okumsebenzi okumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Gqelani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Yes, xa sibanisisebenza nzima ukuthi amapolisa abezigijimisa umbe i-City Council but seze sifake i-association le-DCT izinto zayehlazo abangcono kakhulu. Hhayi bekuzima sibili kakhulu ngoba besi-enforced ukuthi siyakuthazi ngiyathatha amadoli ebantwini ngenxa yokuthi amakhomba yomali ishona. For now angeke ngitsho ukuthi sowulobunzima obukhulu kakhulu because ubuzima nje sizawo sobudlulile for now ubuzima wonkona hayi asizange yibone umali sana.
Umtshayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During lockdown abekunzima sibili nothi kancane kabe kunzima kakhulu because besigijima each and every minute owazi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka yabo. But we are saying that we are not going to be able to win the match. Instead, we are going to match. As a fan, that is, because I was saying, 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 because I was so far, I'm going to write a solid right.
Umchayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama rank marshal kanye labo windi.
Ah, ndinasile problem nawo amathawuta lawo sukisela sixa sikujova nini nini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe
namanje
after lockdown into esiyenzayo futhi babiza abadala ukuthi bezobhala nokusincedisa kunamanye amakhasuma adelelayo ngabona bomashala amakhasuma amanye akadelela.
Umnumzana Magwere Phiri laye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezivindi ezimangalisayo.
Ngamadoda alezivindi kakhulu ngoba ukuze sabuya ethawuni yibo ngabebisa abantu ngisikotsho bona bona bethi badala amanye abaliningi silihambisa ezindimoto siyabuya. So ngamadoda esaphelela ukuhlekuhle sawusanda futhi ongahloniphiwe vele beyahloniphana kibo but thina sesizodwa siyahloniphana lawo. Ngobenhlonipho vele even la ungumama ungelanzi nowakho but nxa uhlonipho vele vele lisinayo inhlonipho thina labo siyahloniphana mna kibo ubonhlonipho angisolini lokho. Ngoba mna ngiyabonga ngokuze sibuye la yibo lockdown ebeyicothile kajani but bona bakhona basimele zazisaphendula.
Owendi lama rank marshal bathi bayenelisa ukuphila lemuli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu leHighlanders kumbe iBhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usakhulayo lebuhamimoya ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni yesihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Angibona ngathi iBrazil ezawina. Hayi, iBrazil lamaplayer alikhona ukudlala ibhora, abantu abanjengaboNeymar laboVinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi i-Argentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami lani i-Argentina ibathatha. Why? Because ama-squad amanye ama-countries, Spain, Portugal, Brazil, from goalkeeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa but ngasikhayele ku-Argentina you find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8 team yonke. So I think mina Argentina yathatha because it's turned out underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kuja i-attack yabo strong kakhulu. Baye attack strong. Hayi Africa ish thina sesingabaphelekezela Senegal singathi ukukhayela kuja maybe Senegal singabaphelekezela sebatshiya ko semifinal.
Wadlelela iqembu leHighlanders uMkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba maningi amaqembu aqinileyo kulo mncintiswano.
Bakhangela ukukhayela iBrazil, ukukhayela iPortugal, ukhangela leGermany.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni atshiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula le-Commonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Okwaba ngumongameli kwelemelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimo Magumede uGaino Saidi ngesithi yasidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.